This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 28, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa naStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitoe zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Maonero edu ndeekuti tinofanirwa kuita zvenzira zvokushandura mabatiro anoitwa vanhu vari mumajeri. Tovadzidzisa, tovapa mukana wekuti vadzidze kuti chakanaka ndechakaipa ndechiri.
Komiti yeparamende inoona nezvekodzero dzevanhu inoudzwa kuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaimbenge varegerera vamwe vasungwa, majeri azarisa zvakare nekuti vakawanda wavo vari kusungwa.
National AIDS Council yopa hurumende Maria Beam.
Nekushandiswa kwemari yecontract yeChina loan. Iwo wakatanga sei pa wakatanga sema councillors wakamboita mukana wekureviewa here.
Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nechikwata chakaumbwa nameya weguta icho chichaongorora uori unonzi wakaitwa pachikwereti chinosvika zana nemakumi mana ane mana chakapiwa Harare City Council neChina.
Hongu angadaro havo simafungiro atakaita hatina kuda kuzokombedzerwa mhosva yekunge tatangira shura racho kunge ndisu tabva tavabata nemhosva vasati tangoti tingapaita ongororo. Ongororo ndinozotipa kuti tofamba sei nezvavanenge vatiwanira mukuongorora kwavanenge vaita.
Asi meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti ongororo inofanira kuitwa kuti chokwadi chibude.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutevedzeri wemutungamiri wePrisons and Services vaAgri Machingauta vaudza komiti yedare reparamende inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu nhasi kuti majeri azarisa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakamboregerera vamwe vasungwa mwedzi mitatu yapfuura kuti vanhu vari mumajeri uwandu hwavo huderere. Vamwe vasungwa ava vanonzi vakatosungwa vakadzokera zvakare kumajeri. Vakuru vemajeri vanoti vari kutadza kuwanira vasungwa chikafu chakakwana. Vamachingauta vanoti mumajeri emunyika mune vanhu vanosvika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matatu negumi nesere. Mumajeri anonzi anokwanisa kuchengeta vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete. Mumajeri umo munonzi mune vana vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Sandra Nyaira weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of Prisoners Edson Chihota.
Sandra, tine urombo kutaura nyaya iyi. Zvinhu zviri kuitika zviri pachena nekuda kwekuti upenyu hwatiri kurarama munomu hauna kumira zvakanaka. Hamuna mabasa. Saka kana pachishaikwa mabasa, vanhu vanokwanisa kupara mhosva chero diki yakaita sei. Saka izvozvo hazviite kuti mapurisa aregere kusunga, matare aregere kutonga. Saka ndo madzikirira maendera ari kuita vanhu kumajeri nekuda kwokuti kuparwa kwemhosva kwari kuitwa munomu izvo nekuda kwokuti upfumi hwedu kana kuti mabasa haamo munomu munyika.
Zvinonyaya izvi yakamira yakadai zvinoreva kuti majeri aya achatozara zvakanyanyisa zvekudzokera zvaanga akaita vanhu vasati vabuditswa vaya vakanzi vambo varerutsire majeri vambonzi chienda henyu kumba.
Ndo chikonzero pakapuwa presidenti wepardon vakandibvunza ndakati nini hazvina kunyatsoitwa zvakanaka dai kuri kutipangapange kuri kubvunzwa iri consultation yakaitwa vanhu vese vachibvunzisiswa. Taitofunga kuti kana tichida kuita decongesti majeri namba yaine yakatonaka zvayo kunge vanhu vakatosara vari kuma 12,000 zvichidzika zvaibatsira izvozvo nekuti tikatarisa mafarirwo ari kuitwa mhosva muno iye zvino zvinotiratidza kuti pazuva rega rega aripfure pasina vanhu vashanu kana vanopfura vatongerwa kuenda kujeri.
Muma community matigero mumu mungaitwe sei kuti vanhu vange vachikurudzirwa kunzi vasapare mhosva vasadzokere majeri?
Tange tavakuedza kuti tiite yatinoti crime awareness activity kana kuti campaign. Asi dambudziko ranoitika manje nderekuti tiri watinoitika nezvinhu zvakafanana naizvozvo tinodziita nemari dzatinongopiwa nevamwe vanhu. Aya vanoti mapirate project. Ekuti vanokupai kagrandi ke 10,000 vachiti itai zvakati tione kuti zvinoita here. Imi moita zvinhu zviyezvi kana zvaakuita hapasina achada kuti programu iyo ienderere mberi. Kunyange zvazovoga hurumende ichinge yanyatsozviona kuti aiwa izvi zvakanaka. Haizova inekusimpathiza nemi kuti aiwa vanhu ava vari kuitawo programu yedu iyi yakati regai varamba vachiita kuti madonors varamba vachitipa mari tichiita zvinhu izvozvo kuti tiedze kuti kudzora kuparwa kwemhosva.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of Offenders, Vaidzon Chuota, vari parunare muHarare naSandra Nyera weStudio 7.
Sandra abatawo sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekodzero dzevanhu, retired General Mike Nyambuya.
Yeah, maonero edu ndeyekuti tinofanirwa kutitisaventira zvokushandura mabatiro anoitwa vanhu kana vari mumajeri, tovadzidzisa, tovapa mukana wekuti vadzidze kuti chakanaka nechakaipa ndechii, kunze kwokuti tishingirire wotirambe takatatana nenyaya yekuti apinda mujeri anongovharirwa ari imomo kuti asase wozobuda apedza mutongo wake. Tinofanira kuita approach yokudzidzisa nekuti vanhu vashanduke in terms of maonero avanoita upenyu so that they are better citizens of society. Kudarika zvavanenge vari pavanopinda.
Pane here zvinokwanisa kuitika pakuti majeri anga achivakwa mamwe matsva uye makuru anokwanisa kunge achitora vanhu vakawanda achivachengeta mune machengeterwo akuitwa nedzimwe nyika mazuva ano?
Dai zvaibvira paiwakwa mamwe akati kurei pamusaka pekuti aripo acho atochembera. Asi tinoziva tese kuti mari ndiyo isiri kuwanika. Saka tinoti isusu kune vanobata hume yemari kuti angavapatarisisei ipapo kuti zvatinoti isusu zvakakosha ndezvipi. Kuda nyaya iyo iyi inyaya yakakosha nokuti zvinoinvolva marights evanhu kana kuti kodzero dzevanhu.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekodzero dzevanhu, retired General Mike Nyambuya veZANU-PF, vari parunare muHarare.
Sangano reNational AIDS Council nasi rapa mari inosvika miriyoni imwe chete kumapazi ehurumende anoti reutano pamwe neremabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Mukuru wesangano iri mubazi rezvokuburiswa kwemashoko amai Madeline Dube vanoti mari iyi ichashandiswa mukubhadhara mari dzechikoro dzevana vanoshaya vanogona kudarika zviuru gumi nezviviri pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Mari iye inonzi yagamuchidzwa kuvamiriri vebazi rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nevebazi rezveutano muHarare nhasi. Amai Dube vanoti danho ratorwa nesangano ravo hachisi chinhu chitsva asi kuti vagara vachishanda nemapoka avanodyidzana navo munyaya dzekurwisana pamwe nekudzivirira HIV AIDS. Hurumende inonzi inoda mari inosvika mamiriyoni makumi manomwe nematatu yeBIM asi yakakwanisa kuwana mamiriyoni makumi maviri nemashanu chete. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Dube pamusoro pechiitiko ichi.
Urongwa uhu hwafamba zvakanaka. Tanga takatarisira kuti gurukota rezveutano pamwe chete nokurerwa kwevana vange varipo vachitambidzwa mari iyi naboard chairperson wedu, ivo vozotambidzawo kugurukota rezvepublic service nesocial welfare. Vavira ava vana kuzokwanisa kuuya asi musangano waenderera mberi. Tanga tichiitira kuti veruzhinji vazive kuti nesuwo tinobatikana nekushungurudzikawo kwokuti munyika muno mune nherera, nherera dzakatowanda dzatingada kusvika millions 900,000 kureva kuti tinofanirwa kuvatsigira vana kuti ivowo vakwanise kuenda kuchikoro vagoona remangwana ari nani.
Mune nzvimbo here dzamuri kuti mari iyi inge ichinanga?
Kwete, iyi mari inoenda kuBIM isusu hativaudzi kukuiendesa, inenge yatopinda mumbi ya hombe hurumende yogovera sokuona kwainoita. Sokuti nhasitanga tichitoudzwa muenzani sokuti iyo hurumende pabudget rai regore rino yanga yakaisa iyo 15 million yekuti gobatsira vana. DFID yakanga yakavimbisa bazi rehurumende iri kuti ya munenge mapuwa pabudget renyu ndiyo yatinozoisawo sesangano. Saka vaifanirwa kuvapawo 15 million asi havana kuzopuwa 15 million vakapuwa 10 million. Saka isusu senational aids council nhasi tapawo 1 million kureva kuti vasarirwa nemari inoita chi 4 million. Saka muenzaniso wedu wokupa pachena vanhu vese vachiona kukurudzirawo vamwewo vangangodaro vaine mari apo nepapo vari mumakambani vatine urongwa uyo hwesocial corporate responsibility wekuti ngatibatsireiwo vanotitengera kana vari munharaunda yedu kuti kana naivo vachikwanisawo vanogonawo kuzamudzira nepavanogona voendesawo mari iyoyi mumbiya kuitira kuti vana vedu vaya vanga vachazokundikana kuenda kuchikoro vakwanise kunge vachienda kuchikoro.
Vanga vari mukuru wezvekuburiswa kwemashoko musangano renational aids council amai Madeline Dube vari parunare muHarare nestudio 7.
Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti harisi kufara nekomiti yakaumbwa nekanzuru kuongorora uori unonzi wakaitwa nevambo vakuru vakuru vemukanzuru kusanganisira town clerk vatendai Mahachi pachikwereti chakapiwa kanzuru nechina chekugadzira michina yemvura nemasiweji. China yakapa guta reHarare mari inosvika zana nemakumi mana nemana emadhora asi imwe mari iyi inonzi yakashandiswa kutenga motokari dzakazopiwa vamwe vakuru vakuru vemukanzuru. Hatina kukwanisa kubata vamahachi avanzi vanga vasiri muhofisi asi tabata mukuru weHarare Residence Trust vaprecious Shumba.
Vanogotaura zvekuda kuferefeta kutengwa kwemota nekushandiswa kwemari yekontrakti yechina loan. Iwo wakatanga sei pawakatanga semakanselazi wakamboitawo mukana wekurevhiwa here kuongorora kuti ukama hwacho nechikwereti ichocho hwakambomira sei change chitenga chii. Kana wasina kuita chinhu ichocho hazvitibatsiri sesangano revagari kuti titarisire kuti pane chingabude. Kwatiri inyaya chete yekuda kuti paite sekuti pane zvavari kuita. Vari kuzopanana makanselazi 1500 vamwe wacho 6000 pakuita kuongorora ikoko. Ongororo iyi tinoiona iri kubudisa ripoti isina maturo kuvagari ngekuti ivo makanselazi vakatomboita vakana vekuenda kuchina kwacho vachinonzi vari kuoneswa zvinhu vaizvibvumidza sei sekanzuru uye kuti vanoda kuferefeta town clerk Dr. Mahachi vari pabasa. Dr. Mahachi ndiye town clerk ndiye akaita chisungo chekutenga mota dzisingadikwi panyaya dzemvura. Ndiye avari kutaura kuti vanoda kuferefeta haana kumiswa basa masimba ake achinawo.
Saka semaonero enyu kuti zvinhu zvinyatsofamba sevagari muri kuti chii chinofanira kuitwa apa?
Inofanirwa kuitwa uye ndozvataurwa nevanhu vatanga tiinavo kutafara. Vanhu vari kuti hatingaendereri mberi tichibhadhara mari kukanzuru mari dzichitadza kushandiswa zviri pachena. Tinoregawo kumbobhadhara mari kusvikira kanzuru yakuda zvekuti iteerere zvido zvevagari.
Ava vanga vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaprecious Shumba vari parunare muHarare. Tabatawo meya weHarare vamanyenyeni kuti tinzwe divi ravo.
Hongu taunganidza vanhu vashanu vatisangasira makansela maviri nevamwe vakazvimirira vatatu kuti vaongorore nyaya yemari iyoyo mashandisirwo akaitwa parizvino vachitarisawo zvakare nenyaya yedzimota dzatiri kunzwa kuti dzakatengwa nemari iyoyo.
Munotarisira kuti chikwata chenyu chinopeta kuongorora nyaya irini?
Tirikufunga kuti ava vanofanira kuzita mazuva anokwira kudarika 21 vafanira kunge vapedza basa iroro. Asi kana vashanda zvakanyanyiso zvatotarisira vanofanira kupedza basa nenguva pfupi kubva pane iyoyo.
Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ari kuti haasi kufara kuti vanhu vari kuita ongororo iyi vachapuhwa mari iyo isimo mubhajeti rekanzuru. Munoti kudii nemashoko aya?
Ndomaitwa tatinenge tinozviita hapana mamiro mamwe ataigona kuzviita kunyarara kana kusvaka vanhu vanokwanisa kutibatsira ndokaita kuti tione kuti tinongosvaka vanhu vatibatsire nyaya ibude pachena zvichenese nyaya yachose kuti vacho vagari vemarari vangange vari kunyunyuta pari zvino vangoona vamiriro vakaita nyaya iyi kuti zvakafamba mugwara here kana kuti hazvina tikasadaro tinenge tatongotadza tikadarowo futi tofanira kutenge takusangana nemitengo kana kuti madhuriro anoisa basa iroro vanhu vacho havasi nyore kuwana takatoitazve kunyengetedza kuti please apamwe kushandira guta rerutsai zvamunoda kuti tikubhadharei nazvo
vagari ivavo vari kutiwo zvakare zvanga zvakanaka kuti vamwe vari kupomerwa mhosva vakaita savamahachi nainjiniya zvobwo vambomiswe basa ongorore ichienderera mberi kuti basa renyu rireruke munoti kudini mashoko aya
hongu vangadaro havo semafungiro atakaita hatina kuda kuzopomedzerwa mhosva yekunge tatangira shura racho kunge ndisu tabva tavabata nemhosva vasati tangoti tingapaita ongororo ongororo ndinozotipa kutofamba sei nezvavanenge vatiwanidzo vanenge vatiwanira mukuongorora kwavanenge vaita
meya weguta reHarare vabernard manyenyeni vari parunare muHarare
sangano vevagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti harisi kuzotambira zvakataurwa nezuro nemutevedzeri wegurukota rezvematunhu vaJoel Biggie Matiza zvekuti hurumende ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvakavakwa zvisiri pamutemo mumusha uyu. VaMatiza vanonzi vakaita musangano nemakanzura emusha uyu nezuro vakazivisa kuti hurumende yakanga yasunga kuti ienderere mberi nekuputsa zvivakwa zvakaiswa munzvimbo dzakanga dzakanzi hadzifanirwi kuvakwa dzakaita semumapani. VaMatiza vanonzi vakazivisawo kuti vanogadzira zvinhu kana kuti vemahome industry vakavakirawo pasingabvumidzwi vachatsvakirwa kwekuenda. Asi sangano revagari iri riri kuti hurumende haifanirwi kutora danho iri sezvo paine mutongo wakapiwa nedare rechitungwiza Magistrate Court panyaya iyoyi musi wa24 mwedzi wapera uyo wairambidza kanzuro kuputsa dzimba dzevanhu. Hurumende yakanga yapa vagari masvondo matatu ekuti vabude munzvimbo idzi asi masvondo aya akatopfuura. Hatina kukwanisa kubata vaMatiza kuti tinzwe kudivirawo panyaya iyi. Tabata mukuru wezvekufambiswa kwezvirongwa muchitungwiza Residence Trust vaMavlas Kumalo kuti tinzwe zvizhinji.
Isu sevagari zvakataurwa navaMatiza tinoti mahumbwe kutamba kwepwere. Takabva kumatare edzimhosva nguva pfupi yapfuura. Apo matare edzimhosva akataura kuti hazvisi pamutemo kunge dzimba idzi dzichipunzwa kunyanya-nyanya zvisingateedzerwi zvinodaidzwa nebundiro redu remutemo. Saka kuti ivo vachingouya vasina kubva nekudare vati vachaenderera mberi vachiwana masimba avo kupi? Ndosaka ndati mahumbwe iyayo nokuti hatidi hurumende inotipa bumbiro retemo rakanyorwa nemaZimbabwens totiona vamwe vanenge vari muhurumende iyoyo kunyanya-nyanya ari deputy minister asingagari mukabhineti achiva munhu anofarisa kana kuti inganzi pachirungu triga yepi izvozvo sevagari hatizvitambiri.
Saka matanho apa muchatora ekurwisa danho irori
nezuro zvatakaita takaita musangano nemagweta edu tikawirirana kuti tinyorere vatsvombo tsamba takambenge tavanyorera imwe tsamba masvondo mairi apfuura. Saka takawirirana zvakare nemagweta kuti vanyore imwe tsamba zvakare kuna vatsvombo tichipa nhunha dzedu tichiitawo nezvairamba zvichitaurika izvozvo zvekuti nyaya ichiri mumatare edzimhosva kuno kutaiwana vanhu vaindoramba vachiti tisapunza dzimba tisapunza dzimba. Saka nazvino takunyunyuta zvakare kuna vatsvombo kuti zviri kuitwa nadeputy minister wenyu vaBiggie Matiza hatizi kufara nazvo nokuti sei ivo vari vakataura zvimwewo ivo vari kuuya vachitaurawo zvimwe zvakuita kuti vagari vagare vari mubisi nekutya nemhirizhonga yaakukonzereseka ikoko nokuti vagari vanenge vasingazivi kuti ramangwana ravo richafuma rakaita sei.
Ivo vaMatiza vane nguva here yavakakupai nezuro yekuti vanhu vange vabuda munzvimbo dzavaridzi?
VaMatiza handine hurombo isu sechitungwiza Residence Trust takaona zvisina kukodzera kuti tivateerere nokuti zvavanenge vachitaura tinoda kuti tizive kubva kuna minista kuti ndizvo here zvine mablessings ecabhineti.
Vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano rechitungwiza Residence Trust vaMavlas Kumalo vari parunare muchitungwiza neStudio 7.
S Sangano re Microeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa kana kuti MEFMI nasi ranyorana chibvumirano ne Sangano re African Capacity Building Foundation chemari inosvika milioni imwe chete nemazana maviri kana kuti 1.2 million mari iyi ichashandiswa ne MEFMI kudzidzisa vashandi vebanga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe nevebazi rinoona nezveupfumi kukwenenzvera unyanzvi hwavo. Mukuzeyanya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reMEFI muzvare Gladys Wela.
Mashandira tinoita anonziwo pachirungu capacity building kana kuti in service training yekuti vanhu vanenge vachitoshanda kare muma central banks nema ministry of finance. Saka basa redu isusu ndere kuvadzidzisa kuti zvii zviri kuvanduka zvizvi tsva zviri kuitika pasi rose. Saka muma training atinenge tichiita mudzidziso dzatinenge tichiita imomo nekuti Zimbabwe itori member yeMEFMI. Zvinoreva kuti pakudzidziswa kunenge kuchiitwa maofficials aya veZimbabwe vanenge vatorimo. Saka hakusi kuti kune mari inobuda iri mari asi kuti iri kubuda iri dzidzo iri shanduko inozoitwa iyo mukushanda nekubata kwavanenge vachiita mabasa avo. MEFMI ine atingati mafaces. Saka iye zvinotiri yatinoti phase 4. Phase 4 yakatanga 2012 ichapera 2016. Asine nhau yekuti takanga tichishaya mari yekuti tiite maactivities ese atatichida kuita. Tatatombomisa mamwe macapacity building. Saka tatakutomirira tichitotsvaga kuti tingawane kupi mari. Asine kuda kwekuti ACBF yazouya ikatipa mari. Macapacity building activities ese atakanga takaronga tichange tichaita.
Zvakakosha sei kuti muwanikwe muchidzidzisa nyanya iwa mabhanga epamusoro maCentral Bank uyezve nehomwe yezvemari yemunyika. Takanyanyotarisa muZimbabwe umo tiri kutarisa kuti nyaya yezveupfumi nemari iri kunetsa pari zvino.
Dzidziso yatinenge tichipa yakakoshera vanhu vanobata homwe dzemari. Takatarisa kunyanya nguva ino yatiri muno muZimbabwe. Tine zvidzidzo zvatakaita. Zvidzidzo zvatakaita izvi takabatsira kuti Zimbabwe inge ichibuda kubva mumatambudziko yakanga iri pamakore apfuura. Takabatsira kuti kuve kunoitwa iye inonzi debt management office vanotarisa kuti chikwereti chenyika chinenge chakakura sei uye zvinofanira kubatwa sei kuti kunokumbirwa mari sei dzinozoshandiswa sei. Ndodzidziso yatinenge tichipa ndokubatsira kwatinenge tichiita izvozvo. Tikaitawo futi mastudy tikanyora magwaro pamusana pekushandiswa kunoitwa mari yatinoti iyo bukiro rinonzi currency options for Zimbabwe. Ndo zvimwe zvidiki diki zvatingati takaita makore mashoma apfuura.
Vanga vari muzvare Gladys Wela vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reMEFMI vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington. Sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union rinoti gore gorosi regore rino rinenge rakati dererei zvichienzaniswa negore rapera nekuti mahekita akarimwa nevarimi akadzikira. Mahekita akaderera kubva pazvikamu zviuru zvina mwaka wapera kuenda pazviuru zvitatu. Kunyangwa hazvo zvakadaro hurumende inoti ine chivimbo chekuti uwandu hwegorosi huchati kwirei nezvikamu gumi nenomwe kubva muzana. Kuti tinzwe nyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera.
Maissues ari panyaya yekurima kwegorosi muZimbabwe ari kutenderera panyaya yekusomeka kwemari yekuti varimi vakwanise kuwana vagoshandisa mukurima mbeu yegorosi. Saka mabanks agara makore ese achisapota varimi panyaya dzekurima idzi haasi kukwanisa kuvapa maloans. Nechikonzero chekuti ivowo havatorinawo mari kwavari ikoko. Madeposits mazhinji avanawo mumareserves mavo ndeemakambani. Vakada kuti vape varimi mari iyi inenge ichidhura zvokuti murimi haazokwanisi kurima zvokuti awane pundutso pakupera kwemwaka wekurima witi yacho. Saka zvakadaro zvareva kuti vazhinji vaimbonge vachiwanikwa vachirima gorosi muZimbabwe vakusiyana naro nechikonzero chemacost kana kuti kudhura kwezvinhu zvinenge magetsi kushomeka kwemagetsi, kudhura kwezvekushandisa mumunda zvinenge mafertilizer acho. Mukatarisa fertilizer yemuZimbabwe, mukabatanidza dzimwe nyika dzakatikomberedza, yedu iri pamusoro soro pamutengo wayo.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswe sei chaizvo vatevera?
Dambudziko iri rinotoda kuti vanhu voisa musoro pamwe chete kubva mugovernment nemuprivate sector, vobuda nemastrategies anobatsira kuti mainvestors akwanisewo kupinda munyaya dzokubatsira varimi.
Avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munyora nemukurumbira zvikuru munyika yeAmerica uye ari nyanduri achirwira kodzero dzevanhu Maya Angelou ashaya nhasi. Maya Angelou uyo angava nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa ashayikira kuWinston-Salem kuNorth Carolina. Ngano nyorwa yake nemukurumbira yakanyorwa muna 1970 uye inonzi I Know Why the Caged Bird Sings. Maya akaberekerwa kuSt. Louis kuMissouri asi akakurira kuArkansas. Anonzi akambotadza kutaura kwemakore mashanu mushure mekunge abatwa chibharo. Muna 1993 pakutoreswa kwawo mhiko yekuva mutungamiri weAmerica, vaBill Clinton vakakumbira Maya Angelou kuti anyore detembo iro akaverengera vanhu. Muna 2011 vakapiwa chiremera chepamusoro-soro muAmerica cheFreedom Medal nemutungamiri wenyika vaBarack Obama. Maya Angelou vakamboroorwa nemurume wekuSouth Africa vakagara muEgypt neGhana. Ngatinzwei Maya Angelou vachitaura.
If today I follow death, go down its trackless waste, salt my tongue on hardened tears for my precious dear time's waste, race along that promised cave in a headlong, deadlong haste, would you have the grace to mourn for me?
Mashoko aMaya Angelou mukuzeya nyaya yerufu rwavo Marvelous Mhlanganya uye abatawo muzvare Farai Samungu mukuru wekambani yeComms Consult.
Zvinotibatsa zvakakura chaizvo nokuti Maya Angelou uyu akanga ari munyori mukuru, kwete munyori wekuAmerica chete asi munyori wekuti even nzvimbo dzakaita sekuno kuZimbabwe anga taakutomuziva. Zvinyorwa zvake zvizhinji zvinyorwa zvaiti zvidzidzo zvekurarama muupenyu hwedu semadzimai. Zvinyorwa zvake zvinotidzidzisa muupenyu unofanirwa kutarisa zvipi, zvii zvinhu zvaunofanirwa kuita semunhu kuti urarame upenyu hwakazara, akararama upenyu hwakazara.
Tombotarisa pazvinyorwa zvemuchakabvu Maya Angelou, imi ndezvipi zvinyorwa zvakakubatai batai uyezve sei makabatwa nezvinyorwa izvi?
Ini ndakatengerwa bhuku neimwe shamwari yangu sepresent yeChristmas, bhuku rinonzizvo Singing and Swinging and Getting Merry Like Christmas. Raipa rondedzerero yeupenyu wake Maya Angelou ari mwana mudiki akatanga kunyora sei. Bhuku iri rakandikoshera, rikandipa zvidzidzo, rikandinakidza kubvira musi iwoyo ndakanga ndakuda kuchitsvaga kuti ndiverenga mumabhuku ake.
Mungati imi acharangarirwa sei nemadzimai kunyanya imomo muZimbabwe nepasi rose pamabasa ake aakaita?
Maya Angelou acharangarirwa semunhu akanga ari munyori mukuru ndochekutanga, munhu aiziva kutaura nyaya dzinotibatabatabata isu semadzimai, aiziva kutitaurira nokutipawo mazano ekuti zvii zvatingaite kuti tirarame upenyu hwedu.
Zvii zvingadzidzwe nevamwewo nyaya?
Tinotenda Marvelous achitaurapo naMai Farai Samungu, mukuru wekambani yeComms consulta vatasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu
neni Jonga Kandemire musakangana kuteerera live talk patichakurukura nezviri kuitika mumajere emunyika.